darere pamsoro rakapa mutongo wekuti harina chiimbo chekuti vamuswaredi vakaenda kudarere pamusorosoro vanga vane mutongo wakasiyana nevarainge rapa muna chikumi. Dare iri rakati zvainge zvaitwa navamutsvaledi zvekuda kudzinga zvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika kuzviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvainge zvisiri pamutemo sezvo vasinawo kunge vasuma zvizvarwa izvi nezvedanho ravo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wezimbabwe Exos Forum vaGabriel Shumba vanotsanangura zvakataurwa nedare.
Nguva haisati yakwana yokufarira kana kuita mhemberero danho iri, nokuti Home Affairs inenge ichingovazve nemamwe matanho ainogona kutora.
Asi vaShumba vayambirawo kuti vamutsvaredi vane mukana wekudzokera zvakare kumatare kana vasina kugutsikana.
Pane zvaazvataugwa neHigh Court muPretoria kuti vanofanira kuita zvavasina kunge vaita. Vakai ivo vanofanira kudzokera kuvanhu vakabata Zimbabwe Exemption Permit, voindazve kumasangano anogira kodzero dzavanhu vachinanzurudza kana kutsvaka mufungo wemasangano iwavo nevanhu vari paZimbabwe Exemption Permit nevamwewo mastakeholders kuti zvoitwa sei. Kana kuti zviri mugwara here kuti imisiwe Zimbabwe Exemption Permit. Saka vanogona futi kudaro voti tava kudzokera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukomiti inoona nezvemagwaro ezep yezep coordinating committee vaEdward Mchatuta vanopawo maonero avo panyaya iyi.
Isu sezep coordinating committee tinotambira mutongo wakapiwa nedare repamusoro rekuPretoria, asi hazvigadzirise matambudziko edu parizvino nekuti hatisati tanzwa pamire minista weHome Affairs, nokuti parizvino ari kuti achiri kuongorora gwaro remutongo wakapiwa uyu. Tiri kutya kuti pamwe anogona kukwidza nyaya iyi kumatare ari pamusoro.
Asi sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zvedzimwe nyika muSouth Africa kare African Diaspora Global Network, Dr. Vosimudze Sibanda vanoti havaone vamutsvaledi vachidzokera kumatare kunokwikwidza mutongo uyu.
Vanogona zvavo kuti vaite petition kuti vaende kuconstitutional court kana vachida kutambisa zvavo nguva, nekuti tinoona kuti vahwine nyaya iyoyi mhosva iyoyo kukota hazvioneki kuti zviri nyore, nekuti nyaya yanga vachiuya nayo yokuti decision yavakatora haisi pasi pepaja haitomboiti, nekuti vakatadza kutevera procedure chavanga isiri pasi pepaja.
Vatiwoga kwava iri rinopedzwa nekutaurirana.
Saka tiri kuona kuti iko zvino chingangoitika ndechekuti vachimirira kuti vatange pasi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi Mutandiri vati mutongo uyu wakakosha panyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu.
It's a very positive judgment panyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu nekungomeka shuwa kuti vane simba vanomeka madecisions avo vachiconsider upenyu hwevanhu nenyaya dzekodzero dzevanhu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichimirirwa nemasangano anorera kodzero dzevanhu akawanda kusanganisira Helen Suzman Foundation neConsortium for Refugees and Migrants in South Africa uye Zimbabwean Exemption Permit Holders kana kuti ZEPHA. Asi vari kutsigirawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidzingwe ndevesangano revanotsvaira magonyeti veAll Truck Drivers Forum and Allied South Africa. Magwaro ekupa mukana vana veZimbabwe kuti vashande akaparurwa muna 2009 achinzi Dispensation of Zimbabweans Project asati aakunzima ZEP kutanga muna 2014. Muna 2021 vamutsvaledi ndipo pavakatanga kuti mapepa aya aingosvika kumagume kwekushanda kwavo kunyange vakazovedzera kaviri kubva panguva iyi. Dare rakavedzera negore kusvika muna chikumi 2024 kushanda kwemagwaro aya. Zvakabuda mukuverengwa kwevanhu muSouth Africa zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika miriyoni imwe chete ndizvo zvakawandisa munyika iyi kudarika zvimwe zvekune dzimwe nyika zvose. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.